vachigaro veZimbabwe Agricultural Society, varongi veHarare Agricultural Show vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevari kuratidza zvirimwa, mabhizimisi nemabasa hwakakwira nezvikamu 12 kubva muzana gore rino, uye vanotarisira kuti show yegore rino ichanakidza kudarika gore rapfuura. Vakurudzira veruzhinji kuti vaende kuHarare Agricultural Show, uko vati kunodzidzwa zvakawanda pamwe nekutandara.
Show mukana wekuvhura mabhizinesi, tiri mukana wekuvhura mabasa. Tiri kuti isusi nyaya yemabasa iri kunzi inonetsa. Nyaya yemabasa haisi kunetsa muno muZimbabwe chete, nyaya yemabasa iri kunetsa nekunze kwese. Saka tiri kuti isusi kune vanhu, huyai kushow mudzidze.
VaCraig vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti varimi vakaunza zvipfuwo nembeu dzemhando yepamusoro gore rino.
Tozoona isusu varimi vaunza zvinhu kumombe, tine varimi vaunza zvipfuyo zvakawanda zvikuru zvine unaku hwakanakisa zvikuru, tine varimi vefodya vaunza fodya dzavo dzakanakisa zvikuru fodya, uyezve tine varimi vaunza donje ravo rakanakisa zvikuru zvekuti unofunga kuti ipikicha ukazobata ndipo idonje nekunaka kwarakaita.
Vatiwo kunze kwekudzidza zvekurima nemabhizinisi kuchange kuine mafaro nevaimbi vakawanda pamwe nekutandadzwa nevemauto, mapurisa nezvikwata zvakasiyana-siyana. Mukutandara imomo, veBuyZimbabwe avo vanokurudzira kugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu munyika vanoti vachange vachishambadzawo zvinhu zvinogadzirwa muno. Mukuru weBuyZimbabwe vamunyaradzi wengwere vaudza Studio 7 kuti gore rino vachange vachisanganisa mafaro nekupemberera unyanzvi hwevana vemuZimbabwe.
Yava nyaya yokuti panouya makambani achiuya achiti pane vanhu vomuZimbabwe vari kuteerera vana Sulumani, vana Japreza, vana Jasikinal, zuva nezuva vari kuona mapurisa achiita zvidavodavo zvavo neefosi nemasoja achidonda mudenga makambani ari mushi mufield industry. Tishomonawo tese takuti brand entertainment takutiko wauya pano Farmers Festival asiziva kuti kune agri-seed.
Imwe kambani iri kuratidza gore rino iFlying Leopard Limited, iyo inogadzira midziyo inorerutsira vanhu kutakura zvinhu yakaita semabhara anodhonzwa nemabhasikoro. VaDange Nyati vanoti midziyo yaanogadzira inokwanisawo kushandiswa nevanhu vanoita mabhizinisi echidiki akaita sevanotengesa mumigwagwa.
Tingangoti rinosanganisira zvese kubhara nekubhasikoro. Saka kubhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba, ndosaka takazviita kuti riti bhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba nekutakurawo zvakadi zvakawanda.
Show yegore rino iyo iri kuitwa pasi pedingindira rokuti Field to Industry, Produce, Connect, Develop ichabhurwa zviri pamutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa nemusi wechishanu. Varimi nevamabhizimisi vanotarisirwa kubuda nemibayiro inosvika zana rezviuru zvemadhora gore rino. Gore rapfuura vanhu zviuru mazana maviri vakapinda muHarare Agricultural Show, uye gore rino panotarisirwa kuti pachapinda vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.